very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 9th, 2017. And this is the Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the ongoing issues surrounding the renewal of work and study permits for Zimbabweans in South Africa.
South Africa's Home Affairs Minister Hlengiwe Mkhize says she will on Friday announce the conditions and processes to be followed by the reapplication of the Zimbabwe, special permits.
This follows the announcement by the South African Cabinet earlier this year that the permits for the more than 250,000 Zimbabweans which are expiring at the end of the year would, after all, be renewed after speculation that they would be scrapped.
The South African Cabinet said it was going to introduce conditions to be met for the renewal, but did not indicate what the conditions would entail.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba lamhlanje siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum lapho esixoxa kona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kodwa ke labezimbalani eliseZimbabwe khona ngapho lilalo ithuba lokuthi sixoxisane lamhlanje ke sikhangela udaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa ama Zimbabwe special permits wona kade khangelelwe ukuthi umnyaka usiyaphela ayabe engasasebenzi kodwa ke iCabinet yeSouth Africa yanquma ukubana amaphepha la azasebenza azangezelelwa isikhathi kodwa yasingezelela isithi yona ekusebenzeni kwamaphepha la kuzathi nxa umuntu esefuna ukubhaliswa kuzafakwa imigoqo ethile imigoqo le ayizange ikhulunywe ukuthi kahle kahle kuyini kodwa ke umphathintambo wezenzakala eSouth Africa waseyazisa yena izolo ukubana hayi uhlelo lolu sizaphuma mgceke ukuthi umuntu kumele ayenzeni ngolwesihlanu usihlanu lona lolu phambi kwakusasa yiko okuzaziswa ukuthi bana imigoqo yakhona kuyini jonga
Ongo vadiwa vatereri nevatariri nasi mchirongwa chedu che Diaspora Live Talk. Patine chitarisa kana kuita urukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nemi muri muZimbabwe atirikukanganwei. Nasi tiri kutarisa nezveurongwa wehurumende yeSouth Africa. Wekuda kuzivisa pamusoro penyaya yemagwaro ezvizvarwa zveZimbabwe. Kuti zvinge zvichikwanisa kugara nekushanda munyika iyi zvisina dambudziko. Anonzi Zimbabwe Special Permit. Tinonzwa kuti nemusi wechishanu gurukota. Runana nezvemukati meSouth Africa amai Hlengiwe Mkhize vachatora mukana wekuzivisa nezvezviga zvinofanira kuteerwa kuti nyaya yemapepa inge ichigadziriswa nokuti upenyu hwemapepa huri kupera kwegore rino kana kuti musi wa 31 zviita ndo panenge pasashanda magwaro iwaya saka pane kuchema chema pane bowa bowa nekubatiraura maoko panyaya iyo yekuti toita sei kune ramangwana kana upenyu hwemapepa wakanga wanzi wapera ndo nyaya iri kunzi vachazivisa kuti upenyu uhu hunoendererwa mberi nenzira dzipi kubva rini uchisvika rini asi tinonzwa kuti pane mitemo nezviga zvichaiswawo zvinogona kunge zvichizoshandura zvanga zvichiitwa pane inonguva tambotaurawo neimwe nyanzvi vari gweta vaadvocate Gabriel Shumba vatiwo tarisiro yavo sevana veZimbabwe sesangano rinomirirawo zvakati zvizvarwa zveZimbabwe reZimbabwe Exiles Forum vari kutarisirawo kuti dai upenyu hwemapepa iwaya hwawedzerwawo kubva kana pamakore maviri zvichienda kumakore matatu kana mana kuti vanhu vange vachikwanisa kugara munyika iyi kwenguva yakareba vasati vaita dambudziko remagwaro iwaya ndozvimwe zvezvinhu zvatichanzwa kuti zvichaparurwa sei asi chiri kufadza vazhinji ndechekuti hurumende yeSouth Africa yasimudza musoro panyaya yemagwaro ndonyaya yatiri kuti tikurukure gande
Yebo jonga lamhlanje ke sike saxoxa ke labanye abazi ngokwenzakalayo kudaba lwamaphepha la.
Uhulumende we South Africa singathi cabinet yakhipha istatement ukuthi i-cabinet sivumile ukuthi kwenzwe lokho abakwiza ngokuthi redocumentation yezalwane zaseZimbabwe. Lo owayesethula lowo mbiko umphathi ntambo wezokukhuluma uminister of communication u-Ayanda Dlodlo wathi yena umphathi ntambo wezangaphakathi uzanika imlilingwana ke egcweleyo ukuthi redocumentation leyo izahamba njani. Kasicabanga ukuthi kungaba lo tshintsho kulokho ikabhinethi yakuvumayo.
Ningangothi hangu kumirira kwakukaita maZimbabwe vari muSouth Africa kuti vave vanoziva kuti mapepa avo eZimbabwe special permit achawedzegwa here mamwe makore kwakaye kuchamira hako neFriday kana kuti nechishanu musi wa8 gunyana pachange minista vachitiudza kuti zvaakufambisiwa sei kuti mapepa avo achi reapply go. But ndofunga chikuru chatingangoziva ndechokuti kubva musi wa1 August gore rino cabinet yeSouth Africa yanga yatotaura zvakare kuti mapepa awa anokwanisa kuwedze kwa makore ende achawedze kwa makore. Saka zvavakungoita minista huko zvino kuti vudza kuti zvichafambisiwa sei pakuwedze kwa makore mapepa iwawo.
Yes, Jonga, there we have the basis of what we are discussing tonight. But before we go to our guests and callers tonight, we have a brief video about passport renewal and application for Zimbabweans right here in the United States. Studio 7's Marvelous Mhlanganyahuye attended the Christian Fellowship International Conference in New Jersey over the weekend, where embassy officials were available for the advice and filed the following story.
Tinotenda Marvelous, inini ni timu yangu ye embassy ye Zimbabwe ita fambira kuzobatsirana ne CFI Christian Fellowship International vakaita musangano wavo pano vakatideza kuti tine vanhu vakawanda vanouya kumusangano dei mauya imimi seembassy mabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiuya kuconference kuti vamwe varenyuwe mapassports avo vamwe vakwanise kunyoresa vana vavo vakazvara muno kuti vaine birth certificate sezvizvarwa zveZimbabwe. Ndizvo zvimwe zvatiri kuita, asi embassy yeZimbabwe inobatsira nezvinhu zvakawanda kusanganisira ndokungopawo ruzivo rwekuti kana maita dambudziko rekuti mashaikirwa kana kuti munoda kuita police clearance muchida kupinda mabasa kuno kuAmerica panodiwa police clearance tunoita sei. Zvese izvozvo zvinezvo zvinhu zvatinoita zvatinobatsira nazvo vanhu.
Taona apa muri kurunyiwa passport yechimwe chizvarwa cheZimbabwe, imari kuti munhu awanikwe iye achigadzirisa mapepa ake epassport?
Kurinyiwa passport ye Zimbabwe tinoda kuti munhu abhadhare $45 yatinoti consular fees ku embassy. Iyeyo mari haisiri yekuti passport inoprocesswa ku Zimbabwe, asi tinenge tiita certification of my documents acho ese anenge auya nawo. So ndo zvatinenge tichiti munhu anobhadhara $45 statutory fees, asi pane mari yokuti passport yacho izoprocesswa. Mari iyoyo anoibhadhara ku Zimbabwe.
Tiri kuonazve pane vazhinji vangada kuziya kuti kumahofisi kwenyu kana vanhu vachida kuuya achida kurinyuwa passport anofanira kutouya iye here kana kuti anogona kutumira mapepa ake, zvinofamba sei?
Kurinyuwa passport ndicho chimwe chinhu chisingakwanisiki kuti munhu aite asiripo, akwanisi kutumira umwe munhu, asi kuti anokwanisa kuuya kuembassy yeZimbabwe kuWashington DC pa 1608 New Hampshire Avenue Northwest. Ndo pane embassy yeZimbabwe. Kana munhu anoda kuita izvozvo anouya Monday through Thursday. Hatishandi nokuti munhu aita appointment, asi ukauya Monday through Thursday from 9 AM to 3 PM tinobatsira munhu kusvika kwaanenge aita. Hakwanisi kutumira umwe munhu nokuda kwekuti passport yeZimbabwe pane fingerprint ineiswapo. Saka tinenge tichida kuti munhu auye tikwanise kuita fingerprint pafomu racho.
Aiwa, tinotenda.
Tinotenda lapesi.
Zvimwe zvinoitwa ipo pano zviri kugadziriswa neZimbabwe embassy.
Kana mune vanhu vakaita vanova muno muAmerica, vachida kuti vanga vaine vaite ma Zimbabwean documentation passport vanovanga register ma birth certificates avo so they register here and then they apply for a birth certificate on Zimbabwe.
Kuti unge uchizowana izvozvo unoya ne
unoya ne birth certificate remwana mumwe akapiwa muno paakabarwa nemapepa yavaberekawo anoratidza kuti paZimbabwe citizens.
Tanzwa zvimataura kuti pari kutorwawo mabirth evamo munhuwo zvake ndezvipi zvimwe zvamuri kuitisa?
Vamwewo zvavo mabirth atorwe panoba but I think they can apply.
Okay.
Facilitate the process.
Aiwa, pakanaka.
There we go. That's what you have to do if you want Zimbabwe to renew your Zimbabwe passport. But joining us in the studio tonight is Marvelous Mhlanganyahuye herself, who you just saw on that video. In fact, you didn't see, but you heard. Yes. So, Marvelous, can you tell us how this works? If supposing you have a child here in the United States, what are the processes?
Chris, I really don't want to go through what the processes are, but I'll just tell you the benefits of what I saw happening at the Christian, you know, Fellowship International, because the embassy said to me they were there to actually join hands with the Zimbabwean community to enable people that have children that were born here to be able to register the births of their children and then be able to get, you know, what you're asking for back home. So I don't really know what the process is, but they are saying the embassy is open, they can explain all that. But what touched me the most was seeing Zimbabweans, the Zimbabwean embassy, going to Zimbabweans rather than asking everybody to come down to Washington, D.C. As you heard Mr. Matsika there saying, he said they don't, you know, actually process your paperwork if you want a passport if you don't come to Washington, D.C. because you need to have a fingerprint taken. So it's important that you actually travel to Washington, D.C. So this cut in half the distances that people have to travel. I actually saw a young man who came in from Texas, so he was like very overjoyed. He was saying he was there for the Christian Fellowship International, but he could also get his paperwork done. So
He happened to have his papers ready.
Yes, because they had, they really advertised and said they would have this facility during the actual conference. So they did this from Friday and Saturday.
Asi vanhu vakatambira sei urongwa uhu nekuti vamwe vanogonanga vanga vasina kunge vakanzwa nezve kushambadzwa kana kuadvertisewa uku vozongosarudza vozongosangana navo musi wemusangano.
Chaitaura vazhinji vandakataura navo vaiti vakafara nekuti vanhu vagara vachitsigira sangano irori reChristian Fellowship International. Saka pavaitouya vakange vatoudzwa kuti pane vanhu vari kuuya kubva kuembassy. Asi kune avo vakauyawo vasina kugadzira nekuti pane vamwe vaiuya voudzwa kuti uri kuda photocopy. Vaitotora mapepa avo vodzika kuenda pahotera ipapo panga pane musangano vonogadzirisa mafotokopi vodzoka zvakare. Saka zvinhu zvaingoitwa sekufamba nenguva. Asi sekutaura kwauri kuita kune vamwewo vanga vasina kuwana izwi irori. Asi vakati vakafara nekuti zvine zvava kuziva kuti kana vaakuuya iko kuno kuWashington kune muzinda weZimbabwe imomuno vaakuziva kuti voonani vamatsika nevamwe vavo vakati aiwa mugoni wavo unogara wakavhurika.
Chimwe chandingangoda kuti vanhu vanzwe Marvelous nokuti ndiwakaona mukana wekuona zvaibuda. Tirikunzwa kuti kumusha vanhu vaakuchinja vachitora zvitupa zvitsva nezvimwe zvakadaro. Inyaya yavakataurawo here iyoyo vamatsika?
Pane nyaya iyoyo hatina kuzopinda parizvo, asi zvinhu zvatiri kunzwa zviri kutaurwa zuva nezuva nekuti sekudziva kwatiri kuita tese pano kune sarudzo gore rinotevera ya 2018 uyezve kuri kukurudzirwa kuti vanhu ngavaende vanonyoresa kutora zvitupa zvisiri zvesimbi. Asi pane kutaura kwandakaita navamatsika nevamwe vekumuzinda weZimbabwe hatina hedu kutaura nezveizvozvo, asi dai ndandakabvunza vaipindura.
Aiwa, timozwawo kuna Chris ndokungada kubvunza nendebele.
Marvelous, is it really I know the back home there's a mobile registration where the registrar general's officials are going to the people instead of the people going to the registrar.
Yes.
Now, is there a chance that this exercise, I mean, like what you witnessed, the embassy going to the people, are they checking that somewhere else or that was just a one-off incident?
I'm hoping that they will actually take it somewhere else because the people that used the service were very, you know, they were appreciative because they were saying it's not easy to leave your work, leave your shifts and come to Washington, D.C. visit to the embassy. But as you know, there are, you know, financial constraints for the embassy to actually travel to each state. But from what I understand, they actually do get invited to events by Zimbabweans. So I'm supposing that if there is a big event that's coming up, people can actually reach out to the embassy to say, hey, can you come and set up your mobile registration for births and, you know, deaths? Like you heard him saying, I don't know if you knew that they actually do police clearance. I didn't know that, so I was very surprised when I went there. If you get a high-powered job here, you know that they require that. So that for me was a learning curve, and for other people that were there as well. But I'm hoping it's, you know, it's a step in the right direction where we see the embassy actually, you know, having more interface with the Zimbabwean community here in the U.S.
Mm-hmm. Yeah, I understand they've been doing this for quite some time because in the Zim Expos and all these gatherings, they go there and do the same services.
Mm-hmm.
But maybe if Mr. Matsika was around, he could have responded to our questions whether people are taking this lightly. Because, you know, some people usually tend to politicize some of these things.
Mm-hmm.
But I think this is a service for Zimbabweans.
Yes, what I saw is it actually went beyond politics.
Mm-hmm.
For once, I was there. I felt as a Zimbabwean. I didn't see anybody saying they belong to this party or that. They were there as Christians. They were there as Zimbabweans, and they used the service as Zimbabweans. Nobody was asked, like, which party do you belong to? Where was your child? You know, like, all the questions that you'd think. Because I think there's a wrong perception somehow within the community of the relationship between the Zimbabwean community and the embassy. They are there to serve us as Zimbabweans. And I think, you know, that's what I saw being communicated at the Christian Fellowship International, that they are there to serve Zimbabweans, despite which political party you belong to. And what I saw, everybody got the same treatment. And the people that I saw getting their paperwork done walked away very happy.
Mm, that's nice. Thank you so much, Marvelous, for giving us that insight into the Zimbabwe Embassy in the United States, Jonga.
Tinotenda zvikuru, Marvelous. Ndinoimba kuti hausi kugadzirira kutora basa ravamatsika nekuti wadedemura sezvavanga vachida vamatsika vana.
Aiwa, ndinoitse chizvarwa cheZimbabwe. Basa reduwo isu sevatori venhau ndo tinofara kana tichiona kuti pari kuitwa mabasa akadai nekuti zuva nezuva vanhu vanogara vachibvunza. Zimbabwe Embassy yakavhura here? Unosvika sei ikoko? Saka vakanyatsodedemura kuti aiwa, isu tinoshanda vakati kubvira muvhuro kusvika china. Nemusi weFriday havaiti manyaya idzodzi dzemapepa.
Mm-hmm.
Asi vakati munhu unokwanisa kungouya uyezve unogona kuita appointment ndozvandakanzwa. Saka kune avo vari kufungidzira kuti vari kuda kuuya iko kuno kuWashington kunogadzirisa mapepa, embassy iri kuti aiwa magoni edu akavhurika.
Mm. Aiwa, tinotenda zvikuru, Marvelous.
Mm-hmm.
Ndofunga Chris tinokwanisa kuchidzokera hedu kune urongwa hwedu hwenyaya dzekutarisira kunzwa zvichaburitswa nehurumende yeSouth Africa muSouth Africa pamusoro pemagwaro ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvichigara nekushanda munyika iyi zvakasununguka. Patambotaura naAdvocate Shumba vatsananguraiwo kuti havatarisire kuti pane vamwe vanga vasiri muchirongwa ichi nechakare vangazowaniswa mukana wekupinda imomo. Tinonzwa kuti kune vanopfuura 250,000 sekutsanangura kwatamboita 250,000 maZimbabweans vane magwaro iwaya. Havafungidziri kuti zvichavhurirwa vamwe vatsva kuti vanga vachipinda, vachichemawo zvakare kuti dai hurumende yanga yakwanisa kupa mukana vane mhuri vane vana muSouth Africa, nokuti zvinenge zvinonzi pari zvino munhu ega ega anofanira kuzviapplyira kana kuzvinyorera ari oga. Saka vari kuti dai hurumende yeSouth Africa yakatarisawo kuti kana iri mhuri baba vakangoapplya vanobva vangoapplyira nemhuri yavo yose. Ndo zvimwe zvezvinhu zvavari kutarisira nenyaya yekuti dai makore awedzerwawo zvakangoti wandei, asi hurukuro yakavhurika, pindai muchirongwa.
Yes, Jonga. Kuvalaleli vethu lapho besilo munye wethu lapha intatheli zindaba iStudio 7 uMavela Simhlanganya huye obesichasisela yena ngokubana lapha eMelika kuhamba njani ukuthi nxa ufuna ukuthi ipassport yakho nxa isi-expire uyivuselele njalo lokuthatha incwadi eziqakathekileyo ezifana le-police clearance njalo lokuthi nxa ulomntwana ozalelwe lapha ufuna ukuthi azikuyazakala ukuthi lo mntwana eZimbabwe owangapha ekhona leZimbabwe kwenzelela kusasa, konke uyakuthola e-embassy. Sibongile, Marvelous.
Sibongile, Chris.
Siyabonga. Yes, back to our topic of the day. That's the South African issue. The permits, it's been ongoing. And right now we have our first guest, Jonga. Would you like to introduce him?
I didn't get the name.
We have Juru.
Okay. Tinava Dennis Juru, vanove mutungamiri wesangano re International Cross Border Association. Vauya pachirongwa vajuru tinogamuchira nemufaro.
Makadi mukoma Jonga namukoma Chris.
Aiwa tiri vapenyu zvikuru tinoda kutonzwa kuti imi kwakadi ku South Africa neshoko ratiri kunzwa iri kuti nzeve dzamirira kunzwa zvichataurwa namai Mkize nemusi wechishanu.
Haistaka simba kuti vhani yakare chaiyo. Uye tinofara zvikuru pamashopu achakatambira uye anongori pamasaisai Department of Home Affairs kuti kuchange kuchiri kuina mufaro mukuru chaizvo musi wechishanu apo Minister Mkize, Professor Shenge Mkize vachawanika vachitsanangura chimiro chine vagari vari South Africa vari maZimbabweans avo vari mapepa akatanga achinzi PZP akunzi maZSP kubva muna 2010. Tinofara zvikuru zvavo pakuti announcement yachona sandi announcement iri negative announcement iri positive uye tichingotendawo kuti zvichinge zvemwari kana akomborera zvichemo zvedu zvatakaisa kuvaminista sevana vezimbabwe kuti kunge kuchiwedzerwawo avo vasinawo mapemiti zvikurusa avo vakange vari muSouth Africa panguva yakawanikwa ichipuhwa vanhu mapemiti kuti dai vakwanisa vaigona kunge vachiwedzerwawo. Takaita kuti tinge tichizivisa minista izvozvo kuti ndo zvimwe zvezvichemo zvedu kotiwo vamwe vakange vasina mapemiti panguva yakapuhwa vanhu mapemiti zvichitiwo vamwe vana pane vana vakazvarwa nevanhu vane mapemiti panguva iyoyo kubva 2010 kusvika 2017 tine chichemo chatakaisawo papepa chekuti vange vachikwanisa kunge vachipihwawo mapemiti kusanganisirawo kana ari murume ane mukadzi wake asina pemiti. Takaita chichemo chekuti tinokumbirawo kuti vange vachiresaine umboo hwekuti mukadzi nemurume resaine umboo hwekuti imhuri mwana mubereki kana ndiani vange vachisikopa mapemiti sekuti hazvikwanisike kuti munhu ange achisenza muSouth Africa asi mhuri yake ichigara kuZimbabwe. Saka zvinozvo zvichemo zvatakaisawo izvozvo uye takaisa zvichemo chekuti dai zvaigona kana kukapuhwa nguva ingave nguva yakadii chere kaipfupi sei asi kuzivikana kuti vana veZimbabwe vagara muSouth Africa nguva yakareba zvikurusa pavakapuhwa maspecial permit maZSP wemuna 2010 vamwe vainge vaane ma10 years vagara muSouth Africa vamwe vanga vaane ma5 years nyangwe ikanzi vanga vasvika avanga vasvika ma2010 imomo kusvika pane zvino pane 7 years. Saka mutemo weSouth Africa iye pachawo unotaurawo kuti izvoni munhu anenge agara 5 years anopesa nguwana permanent resident. Saka chimwe chemo chatakataura ichocho kuti aiwa of course pange paine maconditions amapemi asi zvinozvo pangu kuti zvikonditwa kuti vanhu vanga vari munyika pane umboo kuti vanga vari munyika chero vanga vari munyika nepepa rinotaura iro kuti havakwanise kuzowana mapermanent residence iwayo asi umboo kuti vanga vari munyika huripo. So takavakumbira zvichemo zvakada saizvozvo vanenge vaine umboo kana kubva kuti zvabudira zvakanaka zvakaita sema bank statement nemapasipot akare kana angave ndi maasylum certificate avainawo akugara iwayo ndotoda tichazivawo zvemakamba yenguva. Uyezve tinobva takurudzira vane Zimbabwe kuti kana mavangonzwa pemisi aatanga avhurirwa zvavaitore mukana iwoyo kuti vainge vanorejesta kuzvira nehuwandu hwese nyange hazvo masangano mazhinji ari kurwira kuti kunge kuchi kuine diaspora vote but pari zvino kana sezvo zvanzi vakuextendewa ngavaende nehuwandu hwavo vanorejesta kuvhota vasari vahurumende yavanoda.
Tinotenda zvikuru vajuru ramba yanyu muri parunare Chris. Tavana vaMabuto Mabena vanoshandawo nesangano reZimbabweans in South Africa. Welcome Mr. Mabena.
Thank you so much. Evening to everyone.
Thank you Chris.
Yebo mnumzana Mabena.
Yebo njani baba?
Yes,
Kuqala phanga udaba lwethu olwamaphepha akhona ngapho eSouth Africa okuhlala lokusebenza okusemthethweni. Ungasitshela ukuthi lina njengezalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho kuyini kahle kahle likukhangeleleyo ikakhulu ngemigoqo le ethiwa izavezwa ngolwesihlanu?
Siyabonga. Okokuqala okumele sikutsho ukuthi ngenyanga ephelileyo ikhabhinethi eSouth Africa yathatha isinqumo ukuthi kuncediswe izalwane zeZimbabwe ngencwadi zokuhlala lapha eSouth Africa okusemthethweni. Uminister uDlodlo wathi yena uminister Home Affairs umama uProfessor Mkhize usezachazisa ke ukuthi uhlelo lwangikhona luzahamba njani lokuthi imigoqo ezafakwa kuzabe kuyimigoqo enjani. Thina esiwukhangeleleyo sasivele sikwenzile sacela ukuthi labo abasuka 200,000 abalamaphepha esithi Zimbabwe Special Permit avuselelwe, kube sokuthi labo futhi abangelalutho abangazange bathole ngo-2010 lango-2014 labo banikwe ithuba lokuthi baphiwe lezo zincwadi ngoba abaningi bakhona bayasebenza. Asikwazi-ke ukuthi ngolwesihlanu umphathigambo ezangaphakathi uzakhuluma for akhangelele ukuthi mhlawumbe engakhuluma achasise ikakhulu kulabo abangela maphepha. Mhlanti-ke futhi esabucelayo esingakwazi uzakuphatha njani ukuthi incwadi lezo nxa zivuselelwa zivikelelwe khonapha eSouth Africa abantu bengasuki bayezivuselela besekhaya, njengoba siyananzelela ukuthi imigoqo evele ikhona encwadini zokuhlala ama-special permit lawa esibakwakhathesi imigoqo ithi yona awungeke ukwazi ukutshintsha ulapha eSouth Africa, kumele uhambiwe ekhaya kumbe kudingela abantwana incwadi zokuthi bafunde singathi ngama-study permit kuthiwa abantu kumele baye ekhaya. So-ke sikhangelele ukuthi mhlawumbe uzathi abantu babutshintshe konke bekhonapha eSouth Africa ukwenzela ukuthi abantu bengalahlekelwa imisebenzi ngoba bezesuke lapha besiya ekhaya.
Yeah, back to you, Mr. Juru. Mr. Juru, we note that there have been some incidents or indications that have had some Zimbabweans in South Africa thinking that the South Africans are going to take a tough stance against Zimbabweans. These are namely the allegations against the First Lady, Grace Mugabe, that she, you know, beat up a girl. And also we have heard some sentiments from the Johannesburg mayor, Mr. Herman Mashabave, who has also indicated that, you know, they are not happy with what Zimbabweans are doing in South Africa. Do you think that this will have any bearing into what the minister is going to present on Friday?
I don't think so, because these are tried and tested people. These people have been in South Africa for quite a long time. They never committed any offense. And I believe that one of the conditions would be that there should be a police clearance for one to get the permit. So I think as long as you have got a smart criminal record, there's nothing of that nature. About Mayor Mashaba, he is always against the foreigners. We realize that upon his entry into the office, he tried by all means to flush out all the foreigners who are in and around Johannesburg, trying to make South Africans happy, try to fulfill his election manifesto to say we are going to create more employment. But that one, he is the central government and he has no power and he can't influence anyone.
Thank you so much, Mr. Juru. Rambai muri parunhare. Tine mutereri wedu wekutanga, tina mufundisi Moyo vari kuSouth Africa. Makadii mufundisi Moyo?
Tinosimba makadii kubaba ntumburi yose yeZimbabwe nevatereri kuti tingotendonyasha dzaJehovha Mwari ere tisangane nenhau yakafani yakakosha zvikuru.
Ndizvozvo, tipeiwo pfungwa dzenyu.
Aiwa ini pungkas dan kita nzo kuti jadi belum tu kita perlu di cakanya yang kukuasa di mana kemarin baca tiba siapa nak wira kafani nzo kuti amai sehingga mukiza awa nak wira awa itu warga orang tengah bayar saya kupali yang mendia umah oposin di patu bayi tidak karena sehingga itu saya tu kan esok mila kawan itu gigi kalau tu sudah kuti jadi orang kukuasa kuti kumuriya Zimbabwe ini muka tu menyikir ini South Africa na awi sana tu media mana baba baca cendera tu. Atibuni kwa pano, no, wano ita mutamato, ito mutuwe Friday. Nisiti pasi ya si, mwuruti kwa lutungamira, nutu kwa kuidumu katime nyika ini. Azinote angatisi kwa maforena. Nye kufamba, ya kwa mbira kutara, kubakuma sure. Mgaisha tangi, wakantirona sukuti. Mwareva ya tutungamira, chatinye mkosha, tinukosha Jehova ya tutungamira. Andoni, pani mitimi inga ite ya kawoma. Chere vanga ite, wana mitimi ya kaita si, mai kengi mkize. Asindi no, ziba kuti mwari. Makatanga maruka na weka fane kutanga udara saka ndihuni pane na wenga gona kuti tinga chikaza kanyanya kuti pacheto mtemo chini mtemo ya kaituwa shukuru asaidu yuwe kuti kamina mata chana mata sukuna mazatu gandina mata wa South Africa mnomo isho denga wano tunga meno tuwa kachedu chiniso uruoko wakura shukuru mkatime nyika ini saka ndihuni pane zungu zinga gona mkatile mira panga gona pane nyaweza kawanda kuti wanapo imi ni mashawa wati hidi ifu nguwa zao asukuti mwari ndia akaino tibunu kupatiti mkatimi nyika ino ndano zwati shahizri ndia zwati shahizri ndia zwati shahizri Zimbabwe asana nguwe za mwuriye Zimbabwe kachita pa studio 7 ino tibatira zukuri ino tewe zao zilu zitimu mkatimi nyika ino kutinai mkatina mati zukuru pa na wiku vanasi chitatu sina usiku wa nasi na wangu wa nasuka Friday sanduku zwati mwuri ingwa wano ziva wangumaa upo sini parafana DA anuguna kutisigiru imu mtemi nge kwa oma isha wana mtemi ya kasuna kwa hindi wangumaa wangeda ungu otu wangunu kwa nazumizwa kadaro
Asi ramunga kuru zirao wanawe Zimbabwe wanenga wasinga wanemuka na iwe iwe kuweze kwa magwaro kana kutivanga wasiri mchurungwa ichochi ndezipi nukutunza kuti urumende South Africa ya gara yanga iri kuvimbisa kuti wanenga wasina magwaro kugara mnyikai wachange wachi deport kwa kana kuzose kwa kumusha
chanda kukuruza chukuta wanga ndula kutene na mwini na izozo chanda kukuruza kuneva sina ndula nji na wanipo ndekuti kuneva sina na wanipo kuneva nao shinguri po nchukuti shinguri ichivi mbo ni chishivi nchukuti zinungu na wati chunguri sakuna mwari kutilei mwari wakati vurira ntira nukuti zaka oma jino zaka oma zikuru zingambo vili mkati menyika ino kuti kuneva sina wanga guona kuwani so mkano kutu wa guono kuwana panu rima ipa hapo asi kuneva nao dai zikangugona kuti zvive easy nekusaizo saizo saka ndinoona kuti ndikando anza nemushandura ndikagona kuti ndikupe iyoyo asi nokukurudzwa dai mwari vakatungamirira kuti zvigonete zvakanaka kuti kudeporta vanhu kuZimbabwe handioni solution yakanaka nokuti vanhu kuZimbabwe zvakafanana vanhu vari Zimbabwe yakafanana kuti iri muPretoria muJohannesburg vanongouya sikuna mazuva dai South Africa pachayo yaizama kuti igone kungogadzirisa kuti vagone kupawa mapepa vose zvinhu zvinenge zvakakosha nekuti handioni zvakakosha izvozvo nekuti vanhu veZimbabwe vakatowandisa vanhu ndivo vasina mapepa ndivo vari kushanda ine mabasa anoenda vane Zimbabwe vacho ndivo vakatowanda zvikuru mukati menyika zvekuti vari muno vacho havaseenzi vajackson nenyaupi saka chada kungokonzera kuti mwari dai akatibatsira ndivo zvandiri kuita kuti mwari chete ndiye anoziva kuti upenyu hwedu huri mumaoko maJehovha mwari South Africa chile yaka mila nyangwe maruri nga nyono ziwa nyo 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 sopa shedu pano za kawano za tulte itila awo saka ndiwo ni pani mwe probi kuti tinga guna uzukira mashure nyezi nyo itika uli zakadaizu kuti pano na yaka fane za sida mkukuzo na ima ngarima katunga mila vese niso anu tibasirana na baba panu mila isusu mkatimi nyiki ni South Africa roda ya maruri nga akawakwa Simba kuti wakara mshingi wakuta ura mavesa David ya nuru wana gori ya tima gono kwa ni Simba kutifungwa za maithingi mkwizi kakingi wakusha njurao sangu zuoni kwizi fungwa za kafusa za hizo na kuti maruni nga daya katunga mila pani njuro
aywa maita basa shukuru mfundi simoe mwaramba mchungu na matira nawe Zimbabwe nenyika ya Zimbabwe sasa muru kuita tinotenda shukuru
tinotenda uni mira mbae makadaru ni basa la muru kuita nukuti ruduru wenyu wakakosha shukuru kuhoni sikuwa radio yeshi pawa nusho ya kakosha za hizo zizi akunewe radio kumusha ni darasi na uti na mbae makadaru ilambi shukura shukura kane soti nipatisha kura au sharamba shi pano zakawana tiri kurukomu nyika ino shaku zaidu fuma kuma zwa shodi ngabi ni aleluya amen
maita basa thank you so much Chris amen. Chris that was mfundisi moyo who is in South Africa He's saying that I think this is a very positive development for Zimbabweans, and he does not foresee any problems that will or may jeopardize those with permits that needs to be renewed. And he is also thanking Studio 7 for being one of the flagships when it comes to covering diaspora issues. And I think that's a positive for us.
Oh, yeah, sure, yeah. Sure, Jonga. Yeah, now, Mr. Mabena, we know that when this issue was at its hottest, I mean, I'm talking about the issue of the papers, the permits, you used to have meetings with the then Home Affairs Minister, Mr. Gigaba. Did you have any interactions with the new Minister, Hlengiwe Mkhize?
No, we did not have an opportunity to have a meeting with the Minister, Professor Mkhize. The issues that we had wanted to discuss, we raised them with the Minister Maluki Gigaba. You'll recall that before he was transferred to the Minister of Finance, he was about to make an announcement about the future of the Zimbabwe Special Permit. So we took it out that Minister Mkhize was carrying over what has already been discussed with the Minister Gigaba. She was taking a briefing. What we did, though, was to engage our own Minister of Home Affairs, Minister Richard Chombo in Harare, to talk to him, because we knew that he was going to have interaction with the Minister Mkhize in terms of what was raised with the Minister Gigaba, so that Minister Mkhize, when she then makes this announcement, she takes those into consideration, the issues that were raised with Minister Chombo.
So doesn't that give you some skepticism over the announcement on Friday?
No, it does not at all, because her public pronouncement since she became a minister, she seemed to be more concerned about the undocumented Zimbabweans. You'll recall that when she was at some point on 7 or 2 radio station, when she was asked about the future of the ZSP, she seemed not worried about that, but trying emphasizing a point around those that are not documented, even drawing parallels to the process that has been undergoing for the people of Lesotho. So this is why we are saying she might speak to Zimbabweans that are not documented, those that were left out in 2010 and in 2014. We suspect, we are not sure yet, but we suspect she might try to accommodate them one way or the other.
Tombonzwa kuna vajuru nyaya tachitaura kana kuti yanga ichikurukurwa na Chris Navama Bena nyaya kuti gurukota rakanga riripo maikwanisa kusangana muchiita misangano muchirwana masoro kuna amai Mkhize mati masangana wanawo here muchipawo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yemagwaro iyoyo.
Isusu takazama kuti tisangane namai Mkhize asi vakati tivo tinofanira kuti tinge tichinyora pasi and then toita paemail, saka takaita saizvozvo tikanyora zvinyuto zvedu zvese zvatanga tiinazvo tikazvinyora pasi tikavatumira vakakwanisa kunge vachitizivisa kuti vazvoona zvinyuto zvedu. Saka isusu takangotarisira kuti nemusoro yechishanu uyu uchaitwa uchachedzerwa mamiriro achange akaita Zimbabwe Special Permit iwayo ndo patichange tichizenge tichiitira kuti zvatakachema nazvo zvange pane zvabudirira here sekutarisira kwatakaita. Uye ndichidzokera panyaya yamandibvunza nechirungu nyaya yekuti zvoni zvakaitwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika zvingave nechekuita here kudzura udzamu hwekuti mapemiti ange achiri. Handione kudaro kuti pane zvingave zvazvinoita because zvinhu zviri kungozivikanwa pasi rese kuti amai Mugabe varingopendereka vachingoita zvinhu zvakaita saizvo kana kuZimbabwe kana. Saka isusu tinotokumbira regerero kumasouth african kana vaiera pari zvino kana kuti kuti nekuti zvako takatombosana kuisa maplatform matinenge takasangana nemasouth africa kumba regerero nechitiko chakaitwa chichemenzenga mayo chemwanzo muzimani omutungamiriri wenyika akaita takakumbirirege naizvozvo uye hurumende yesouth africa handifunga kuti ingazvitore izvozvo ichizoemesera vana vezimbabwe nekuda kwenyaya yekuti mudzimai wemutungamiriri wenyika ane zvaakaita saka tinongonamatawo kungoti aiwa dai tikateererwawo nevatakakumbira tiikumba regerero kuti vange vachitotiregerero yavo togarisana navo zvakanaka nekuti tine nhoroondo yekugarisana navo zvakanaka kubvira pakapuwa mazimbabwe nezimapemiti wayo hapana kana dambudziko ratakambowanikwa tichiita.
Thank you so much. Rambai muri parunhare vajuru. Ndofunga tine mumwe muteereri. Chris.
Yebo chonga. Silo Nkomo usesouth africa unjani? Kunjani esouth africa?
Ndikapela njani baba?
Ungaphi kwesouth africa baba?
Ejoza.
Ejoza. Ungasiphi imbono yakho ngodaba lwamaphepha lo?
Amaphepha lawo ngiyabona aright kodwa ke kufuze sibone ukuthi atudabalethule ekhaya siyalulunga ngoba amaphepha lawo singaze siwanikezwe kuvela abantu abanye abaningi belekuthe flow kariyani ngathi kuba la ma-condition okuthi siwanika on condition ngenumber yelana ngiyaziyo wonke umuntu wemekeshe ukuthi urejestile for 2018 silabantwana abaningi lapha abahluphekayo abanye bayafa yazi bengingatsho kakamzima kambe bona seyigovernment abanye ababuyeli lekhaya abanye abazali njengamanje abanye abantu abawungababani ngoba amaphepha wona la ashonikezwa igovernment apa ayenza ukuthi vele abantu abaningi bekuleke beflopha bekuya ngayo ekugcineni izethu ngafike ilungisi wathi sefuleke ukuthi iyelungisizwe le kuhle ukuthi ngabe basinike ngabe sifakele amanye ama-condition ukuthi sibuyele siyelungisa udabo lwezimbabwe.
Also ngezinye indlela uthi wena enye i-condition yakhona kube yikuthi umuntu ubhalisile ukuvota
ukhona iphi ibhalisile ukuthi hambe vota ezimbabwe kwikhokhodibo lololo olusekhaya lolo ngoba khona ukuthi besinikeza amaphemithi nike be-extenda be-extenda kanti sibalekelane ekhaya angithi asiagovernment of course asibuyeleni siyofake igovernment e-right ezayenza ukuthi sihlale kuhle njengesouth africa why igovernment yezimbabwe leke buyizonegotiata lapha isenze ukuthi siphume ekhaya ngapho sibalekelane why singahlali ekhaya ayiphume yona igovernment leyo ngoba yiyo vele ingalancedi ebantwini bakithi eyenza sibe ra sifake igovernment e-right ama-investors wonke ebuye ikude ngo-britain nabo-amerika bona babazondana siyakwazi babazondelane ukuthi bayenza into ezinhle bebonke sibuyele ekhaya lapho siyehlala phansi abantu abethu behlale phansi izihloko eningasayazani abanye bali abanye bali ngoba impilo ephiwa lapha e-south africa baba inzima thina sibona on daily basis umuntu abe ukhumelisa ama-document la a-right but kulabanye abantwana abaningi abangafika 1 million abangala ma-document kolophana kakukho right ukusishayela izandla abantu abayi-2,000 bafike ama-document why lithi more than 6 million abala ma-document baphile kanzima badla nzima ngenxa yegovernment ekhile esilayo ngayo.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu mnumzana.
Siyabonga kakhulu ngoba mna ngikusupport lokho ba asibuyeleni ekhaya usmith urane ilizwe lelo ithazani igovernment le esikiyo ngoba kube ngcono kakhulu ngoba ukuhlupheka lokulapha bekungekho abantu bayafa siyabona kwamabhera esociety bafa almost nge-friday saturday sunday idumbu ziyaphuma abanye badutshile abanye bagwazwa vele ukufa kwakhona akukho right ngabe kuthiwa sibaa negovernment e-right iphile kithi khona ngabe o-britain nabo-america baba bazonda i-china idoti ngabona ilizwe elitrade le-china lizwe elingakehe lasezi impilo zabantu i-china so lizwe esingatrade ngokwezikhali lokhuyana angeke kuvusa ama-industries ni-document ngithi asiwanike on condition sonke sirejestile silase-south africa ma ungarejestanga ungayinikezi i-document asibone sekhipha lomhlupho olulapha ekhaya kakusinceti ngalto asiyagovernment more than 37 years asiyagovernment siyahlupheka kula lokhu.
Hhayi, kuyezwakala. Ayisibongile kakhulu mnumzana Nkomo.
Siyabonga baba.
Chonga, you know, he's got an interesting point. He's saying that one of the conditions for the documents should be that the South African authorities have to make sure that you are registered to vote back in Zimbabwe.
Well, I will hear from listeners how they'll take that up. But tana mkoma, tana mkoma wezirai waruk South Africa. Magadi mkoma wezirai.
No tinda magadi.
Aiwa tuwa penyu. Wano vakupi mkoma wezirai yao?
BK, Bikita.
Oh, BK, ndo inumira Bikita nai?
Yeah.
Ndato vanda zvinyora pasi ndikazwa munhu achitaura zveBK vanda zvava kuti Bikita
handitika
aiwa maita basa tipewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai zvii zvamungatarisira nemusi wechishanu kunzwa kubva kuna mai Mukiza
ndisandaisa hangu handina pfungwa dzandikunyaisikisa asi ndine chikumbiro saka handisina handisandataura hangu chikumbiro ndaide kumbotenda hangu Studio 7 kuti kubva zvakatanga 2010 ndiri munhu waitobudzwa kuti kana 7 yacho ndizvoita Studio 7 asi ndakayamura ndakawandisa kuti zvinhu zvichinge zvadai zvakaita sezvinoda kubatsira ruzhinji social media navamwe vanongotaura vanonye pazvavo asi Studio 7 inonakidza kuti inotaura sezvaziri saka ine period iraizi ichapera kana chadi asi ndotokudza ndaiaramba yakadaro nokuti mubvunza vanhu vane izvazvo dhani social media inongotaura usina unopaona zvekonfirmamendi nokuti
aiwa tinofara zvikuru
nyaya ndinayo ihuru yekuti ndiri kutenda vagabriel shumba navabvena navajuru pabasa ravanotibatira iri asi chikumbiro changu nokuti ndichangaranga ndakamboteerera vajuru vachitaura kuti munhu wese wezimbabwe une kodzero ndivajuru wanodzerekuwa 90 days pasist yake musouth africa saka ini hangu seni pachangu ndisakumbiri zhinji sekutaura kwazvaita vanzi pane chivimbo chichawedzerwa sazvizikwa kuti period ichakura zvakadi ende makondishoni acho akadi saka zvese paimperesiri yakadaro inini hangu ndaikumbirwa kuti kubhodha uku kune dambudziko ramadzimai edu echiuya nevana vedu makoro ari kutikuvadza nenyaya yemazuva ipapapo ndaikumbira kuti dai pamboedzwe kuachawedzerwa ipo ini seni hangu andira kuti mukadzi wangu atore pemiti kana kuti mwana wangu atore pemiti ndodo kuti ini rigare kuno asi vanishanyire panguva yandingadasundudzirwa saka zvirikudiwa zvangu zvekuti pane munhu akatori nebhazi uyoto bhazi rangu munhu uye nehomafezi zvinii zvekuti mazuva ari kupfuwa pabhodha hazvisi zvakai zvakandokuitika mataura majanuary kubva musava january shuwa zvakandokuitika vanhu vakambuwe matebase asi zvapera saka indorwadzi vangu nekorinyera rakangogara rakangogara rekungoyongoomesere munhu kungoomesere munhu kuti usini achawaita ukaimboda kuti ubvisipari yekuti rit ndimai vanotikwa 100 rand pamwedzi ukati ubvisire mudzimai mwana ana basa anofamba namai unoona mai anoanokomendera sina vanhu vemumafesi mwana anopuwe 4 days mai upuwe 3 days aubhadhara saka vanhu vachimai 100 mwana 100 kana vachide 2 months mwana 200 mai 200 zvinhu zvinotirwadzawo izvozvo saka ndaikumbira kuti dai papapo hasi hatina masimba ndotovaruma achishanda chazvakasimba dai vagodze kuti tarisirai pamakonyo ekufamba nemabhazi yavo achitirwadzise kudaro kuti dai vatibatsira ipo ndobva ndaingokumbirwa hangu zvimwe zvinhu zvamunoita urumende inotenda kuti pasina kwapomukana wekuti mungatibatsira sei hapana zvapa asi pao ndaikumbirisa makurunya epabhodha munhu usina chaunoita unongokwanisa kungokubhloka yekuti usaitawo zvaoanekodzero dzakusawanika asinobvise mari
vawedzerai ramba henyu muripo rambai muripo ndada kungobvunza kuti zviri kuitika kudivi rezimbabwe here kana kuti idivi resouth africa
kusouth africa ndokwazvinoitika
kudivi resouth africa hameno vajuru kana vamabhena kuti pana anokwanisa kubatsirawo here vawedzerai nemhinduro vari kuchema kuti pane vanhu vari kuomesera mhuri dzinenge dzichipinda musouth africa vabatawo zvakare nyaya yemazuva yamakambonzi makambotaura nezvayo vawedzerai hamene kana tichida kudzokorera kumboti dimu vajuru vanyatsonzwisisa
ndati ndakambonzwa vajuru vachitaura kuti kubva musi 16 january munhu wangu vazimbabwe munhu wese zimbabwe wangu anekodzero kuti uchivhisita muno anoapply futi 90 days dzacho opiwa dzapera kudzokera oapply futi saka zvechiwa zvakamboda kuti itike mazuva ekutanga kubva muna january muno asi zvipane dambudziko rekuti chero dai ukadi chero ukatumira mapepa akaane pemiti yake nephotocopi zvezvi zvakaperera ukadi mazuva aasi kuwanikwa usina kupekoronyera mari Sio ndio wadzara kuti munhu yasezi, sio nani kudai home affairs sio gachira Emirates Eric. Sio nani. Saka dambudzikero ari kupera mabhodha kuti mapasipoti amadzima edu anopera pasina kuti ndokwaita kuti mukadzi akauya uno. Opoe 10 days to 7 days maona. Saka udzokera futi chimuda. Saka ipo ndapara kuti sepa pati anika kudziritika zvakati basa munoita iguru. Ndaikumbira kuti dai mine mwe nzira munokwanisa kuti muti mudziriso makonyo ari kunyanwa ne home affairs apa bhodha. Ndo chikumbiro changu.
Wa juruma zvinzwa.
Aiwa, tanzwa takunzwa mukoma. Takambozvigadzirisei tikasangana nevakuru vakuru vehome affairs vakabata kwaboda paipa. Ndosaka makaona zvakambe zvakufamba padita. Tatata asina kuziya here kuti vakuzvidzokorodza zvakare kuti vange vachiomesera vaa vanenge vaita dambudziko munofanwa kuti mutibate paWhatsApp chero nguva yezvionga yehusiku kana kuti nguva and then tinokwanisa kukubatsira panguva iyo tine mafone number dzatinotofonera ipapo vari paforo ipapo tinokwanisa kunge tichitofona kuti munge muchibatsirikana asi kana tikazonyanya kudaro tereji tinobva tatovabhukisa tisinge tiita meeting nawo kuti vasaramba vachizvidzokeredza zvavari zvakaita saizvozvo tine urombo asi tikazama kuti tikubatsire kuti vaonye zvidzokeredza asi mukaonawo zvitare munhu anenge achiita izvozvoka torai kusa rachona endeni kuitira kuti kana taakupa humbowo tipe humbowo hwakakwana
ndofunga vanzwa zvamatsanangura vawedzerai vawedzerai
handizivi vangati ndandivadzosere umwe munhu uri kuite chisystem isina kunaka ipaona uyana umwe mukadzi.
Musingangotauri mazita chete nekuti zvipomerwa zvatee tichitaura nezvazvo kusvika munhu abatwa hanzi mbavaibati.
Yeah, nekuti zvakandirwadzisa sitereki ndakatorerwe 400 mahara mukadzi kwaupuwe 7 days zvakabetika imanje manje zvakandirwadzisa sitereki.
Aiwa ndofunga munogona kuzobatana navajuru zvavataura kuti vapei kuWhatsApp munogona kuzoapa information yamuinayo.
Namba dzavo pavakataura ndakabva ndadzinyora ndakateerera ndinadzo zvavo.
Aiwa pakanaka maita basa zvikuru vawedzerai. Thank you so much. Chris, this caller is saying, well, we are doing a good job. He's praising Studio 7 and also Mr. Dennis Juru and Mr. Mabena and Advocate Shumba for a job well done for servicing and informing Zimbabweans in South Africa. But he's also complaining about the tendencies of corruption at the border, Beitbridge border post, where he's saying for one to get more days to stay in South Africa, you have to fork out some money. That is bribery, and he's urging these gentlemen to please take a look at that and take the issue up with the ministries concerned. And Mr. Juru responded to that question. Thank you so much, Mr. Juru.
Yes, Chonga. Okay, let's go to Mr. Mabena. Mr. Mabena, we had a caller there who mixed the two issues, you know, the permits issue and the voting back home. Do you see, I remember some time back the South African authorities had indicated that if you want to renew your papers, you have to do that when you are back in Zimbabwe. Don't you foresee such a thing happening, especially in light of the elections, like the caller said?
Well, this is one of the issues that we raised with the Minister Chombo to say, our request is that if any application should be done in South Africa, that we are pointing out that at some point Minister Nalendi, when she was a Minister of Home Affairs in 2014 in March, she had indicated that the renewal of the QZT then to ZSC was going to be done in Zimbabwe. But when then Minister Tikaba came in Home Affairs, we did negotiate with him and ended up agreeing that the application should be done in South Africa as opposed to in Zimbabwe. We have put across that request that the renewal should be done in South Africa or any application should be done in South Africa as opposed to Zimbabwe, because we are talking of people who are already working in South Africa. The issuing of permits has got nothing to do with elections. The South African government cannot tell Zimbabweans which political party to vote for. It is upon the Zimbabwean political parties themselves to organize the diaspora, ensure that they are registered to vote. One of the things that the opposition parties in Zimbabwe should have done is to ensure that the government implements the constitutional requirements that the people in the diaspora do participate in the electoral process. We cannot bring that to the renewal of permits. In any case, participating in the electoral process is a democratic process on its own. A person has a right to participate or not to participate, whether we are in Zimbabwe or we are in South Africa. So we cannot put that as a condition to say, for your permit to be renewed, you must first be registered voter. It becomes very unfair. There are quite a number of Zimbabweans that are resident in Zimbabwe that are not voting. So I think that will not be fair. But again, the caller, where he also contracted himself and then agrees with us that there are more undocumented Zimbabweans that are in South Africa. The mayor of Johannesburg has spoken about that, Councillor Herman Mashaba. The Minister of Police, Minister Mbalula, has spoken to that. And in our view, the only solution to that is to document undocumented Zimbabwe so that if any one of us commits crime, it's easier to trace the person because it is documented. It is very difficult to trace an undocumented person if one could commit the crime in South Africa.
Mm-hmm. Thank you so much. Maybe, Mr. Juru, you can also clarify or maybe explain on what Zimbabweans who do not have these special permits can or are expected to do after December 31st.
Come again?
Maybe you can explain what Zimbabweans without these special permits, in the event that those that are expiring on the 31st of December 2017 are renewed, what will become of those without the papers? What are you urging them to do, those without permits but still want to live in South Africa?
Yes, we urge them to apply for a normal permit. Otherwise, they should not stay in South Africa without proper documentation. If they have problems, they have to consult one of our organizations representing Zimbabweans for advising so that they can have proper documentation.
Mr. Mabena, talking about undocumented Zimbabweans and the figures that you were talking about, only about 250,000 were, documented. What is the figure? How many Zimbabweans are there in South Africa who are undocumented?
What is difficult to say, because there's never been a scientific research. We have got the numbers that are thrown around by journalists. Some journalists will say you have got 1.5 million Zimbabweans. Some will say you have 3 million Zimbabweans. We don't know how they get or where they get their estimation from. But as you know, that in 2010, 295,000 Zimbabweans applied for special permits, 245,000 were issued. In 2014, we have 200,000 permits that were issued by SSP. We have also a category of Zimbabweans that are on asylum documents. We don't have a figure of those that are on asylum documents. You have other Zimbabweans, a category of those that are using normal permits, some have assumed permanent residence permits and so forth. And of course, you then have
Mr. Mabena. Mr. Mabena, sorry, may I just cut you short? We have a caller, Gibson, who is on the line before we close. Mukoma Gibson.
Yeah, Magadi.
Ngoti idimu, 15 seconds. Nguwa zajigana.
Yeah, all right. You know, tena, niku tora kole yangu. Ini ngashida kutsiura, pane mtaura ambo fona, ashitaura kutiwa nungawapi we chirango, chakuti ngawata, ngawainda kuno vota and so forth, wazo piwa mapemi. Ye chikumbiro changu ndeche kuti chokumbira kuti mapoliticians asa disturb ma chances atinenge tapiwawo nehurumende kuti tiwane kushanda tichiraramisa mhuri dzedu nokuti
nguva dzadyana Mukoma Gibson, asi ndofunga vanzwa padiki pamataura ipapo. Tinotenda zvikuru, Chris.
Yes, thank you very much to Mr. Dennis Juru of the International Cross Border Association and Mr. Ngabuto Mabena, who is the Zimbabweans in South Africa chief, and all the callers. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, hoping you stay well until we meet again here on Studio 7.